Tiri kutenda Muhari zvikuru nechibvumirano chaitika nekuti vanhu veZimbabwe tiri vanhu vanongori vanhu vamwe chete vanga vasingafaniri kuramba vachinetsana. Vazhinji tanga tiri vanhu yayo kuti vakoma nevanin'ina, saka mukoma anogona kunga ari kuZANU PF, munin'ina ari kuMDC, one of the formations MDC kana kuti the other. Saka kuona vanhu ivavo vachitukana vachirwisana, dzimwe nguva pamwe baba vari kuZANU PF mwana ambva aenda kuMDC then votanga kurwisana, saka zvinhu zvanga zvakukanganisa ukama hwevanhu.
Mune vimbo here yekuti chibvumirano ichi chichaenda kure?
Tine ruvimbo runobva pakuti isusu vacho vanhu veZimbabwe, especially isusu kumachechi, tine basa ratinofanira kuita rekutoita sana mbuya nyamukuta vanenge vachisimbisa nekubatsira nekutsigira nekudzidzisa nyika nekukurudzira vacho vakanyorerana vacho pasi, nekuti vakanyorerana asi hazvireve kuti vane masolution ese. Vanotozoda kubatsirwa chaizvo chaizvo nesu nemikoko zvekare. Saka ruvimbo rwedu rwekuti chibvumirano chichaenderera mberi runobva pazvinhu zvitatu. Chekutanga chiri chekuti vanhu vanyanya kutambudzika, saka munhu wese anozvinzwisisa kuti nyangwe muchishona zvinonzi hanzi, panofanira kusvikawo nguva yekuti rwendo kana waru kutanga rune parunogumira. Asi especially rwendo rwezvematongerwo enyika runowanzozoguma nekutaurirana. Mawaniro atakaita independence muna 1980 kwakambenge kwamburwa hondo, asi zvakazopera nekutaurirana. Saka tiri kutarisira kuti kana takambozviita zvikashanda, this time tinofanira kuzviita zvinyatsoshanda zvinotori even more perfect nekuti tatove nemore experience.